Chitsauko 21. Guta racho richanzi Jehovha ari ipapo. Ezekiel 48 verse 35. Zvatichadzidza. Zvinorehwa neguta uye nzvimbo inobviswa semupiro. Ndima 1 ne 2 mubvunzo A. Chikamu chipi chenyika chaifanira kusiiwa kuti chizoshandiswa pabasa rinokosha? Mubvunzo B. Chiratidzo ichi chakapa nhapwa wimbiso yei? Muchiratidzo chake chekupedzisira, Ezekiel anodzwa nezvichikamu chenyika yacho chaifanira kusiiwa kuti chizoshandiswa pabasa rinokosha. Chikamu ichocho chaisazosiiwa kuti chive nhaka yerimwe remadzinza evaIsraeri, asi kuti chive mupiro kuna Jehovha. Ezekiel anodzwawo nezveguta risina rakafanana naro, rine zita rinoshamisa. Chikamu ichi chechiratidzo chinopa nhapwa vimbiso inokosha yekuti Jehovha aizova navo pavaizodzokera kunyika yavo yavaida chaizvo. Ezekiel anotipa tsanangudzo yakadzama yemupiro iwoyo. Ngationgororei tsanangudzo iyi, ine zvakawanda zvainotidzidzisa isu vanamati vaJehovha vechokwadi. Mupiro mutsvene pamwe chete neguta racho. Ndima 3. Mubvunzo. Nzvimbo yakasiiwa kuti ipiwe Jehovha yaiva nenharaunda dzipi shanu, uye nharaunda idzodzo dzaiva dzei? Nzvimbo iyoyo inokosha yenyika yacho yakanga yakareba makubhiti 25,000 kureva makiromita 13 kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba, uye makubhiti 25,000 kubva kumabvazuva kusvika kumavirira. Nzvimbo iyi, mupiro wacho wese, yakanga iine mativi mana akaenzana. Yakakamurwa kuva nharaunda nhatu. Yekutanga yacho yaiva nechekumusoro yaiva yevarevhi. Yechipiri yacho yaiva nechepakati yakasiiwa kuti ive yetemberi nevapristi. Zvikamu izvozvo zviri zviviri ndizvo zvainzi mupiro mutsvene. Chikamu chakanga chasara chidiki pane zvimwe chaiva nechekuzasi chaizoshandiswa neveruzhinji chaiva cheguta racho. Ezekiel 48 verse 15 ne 20. Ndima 4 mubvunzo. Chidzidzo chipi chatinowana patsanangudzo yemupiro waifana kupiwa Jehovha? Chidzidzo chipi chatinowana patsanangudzo iyi yemupiro waifana kupiwa Jehovha? Kusarudzwa kwakatanga kwaitwa nzvimbo yaizopiwa semupiro, madzinza asati apiwa migove yavo, kunoratidza kuti Jehovha aida kuti muzinda uyu wekunamata ukosheswe kupfuura dzimwe nzvimbo dzese. Hapana mubvunzo kuti nhapwa dzakadzidza zvakawanda kubva pamagoverwo aya aifanira kuitwa nyika. Vaifanira kuita kuti kunamata Jehovha kuve panzvimbo yekutanga muupenyu hwavo. Mazuva ano, isuwo tinoona zvinhu zvakadai sekudzidza shoko raMwari, kupinda musangano yechiKristu uye kuparidza sezvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe zvese. Patinotevedzera Jehovha panyaya yekuziva zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe, tinoita kuti kunamata Jehovha kuve pekutanga muupenyu hwedu zuva nezuva. Pakati payo ndipo pachava neguta. Ndima 5 ne 6 mubvunzo A. Guta rakanga riri rani? Mubvunzo B. Guta rakanga risiri kumirira chii uye neiti chidaro? Ezekiel 48 verse 15 inoti, nzvimbo inenge yasara, iyo inotevedza mugano wakareba makubhiti 25,000 uye yakafara makubhiti 5,000, ichashandiswa neveruzhinji muguta, iine dzimba nemafuro. Pakati payo ndipo pachava neguta. Chii chinorehwa neguta nenzvimbo yakanga yakaripoteredza? Jehovha akaudza Ezekiel muchiratidzo kuti, munofanira kugovera guta racho kuimba yese yaIsraeri. Ezekiel 45 verse 6 na 7. Saka guta racho nenzvimbo yakaripoteredza zvakanga zvisingabatanidzwi pamupiro mutsvene waifanira kupiwa Jehovha. Ezekiel 48 verse 9. Tichifunga nezvemusiyano uyu, ngatimboongororai kuti tingadzidzei pamusoro pezvakaita guta iri. Kuti tione kuti tinodzidzei paguta racho, tinofanira kutanga taona kuti guta iri rakanga risiri kumirira chii. Rakanga risiri kumirira guta reJerusarema raizovakwazve netemberi yaro. Sei tichidaro? Nekuti guta rakaonekwa naEzekieri muchiratidzo rakanga risina temberi. Uyewo guta iri rakanga risiri rimwe remaguta emunyika yeIsraeri aizogarwa nenhapapa dzaizobva kuutapwa. Sei tichidaro? Nekuti hapana guta rakafanana nerinotaurwa muchiratidzo ichi rakambovakwa nevaIsraeri kana nevazukuru vavo pavakabva kuutapwa. Zvakare, guta iri rakanga risiri guta rekudenga. Sei tichidaro? Nekuti rakanga rakavakirwa panzvimbo yaishandiswa neveruzhinji, kana kuti nzvimbo isiri tsvene, kusiyana nezvimwe zvivakwa zvakavakwa panzvimbo yaingoshandiswa pakunamata chete. Ezekieri 42, verse 20. Ndima 7, mubvunzo. Guta rakaonekwa naEzekieri rinofanira kunge richimiririra chii? Saka guta rakaonekwa naEzekieri raiva chii? Yeuka kuti akaona guta iri nenyika yacho muchiratidzo chimwe chete. Shoko raMwari rinoratidza kuti nyika yacho iparadiso yemweya. Saka guta racho rinofanirawo kunge riri rekufananidzira. Saka tingati shoko rekuti guta rinopa pfungwa yekuti. Shoko racho rinopa pfungwa yevanhu vari kugara pamwe chete vakanyatsorongwa. Saka guta rakarongeka rakaonekwa naEzekieri, iro rakanga riine mativi akaenzana, rinofanira kunge richimiririra urongwa hweutungamiriri hwakanyatsorongeka. Ndima 8, mubvunzo. Urongwa uhu ndehwekutungamirira vanani, uye nei tichidaro? Urongwa uhu ndehwekutungamirira vanani. Chiratidzo chaEzekieri chinoratidza kuti guta iri riri munyika yemweya kana kuti paradiso yemweya. Saka urongwa uhu ndehwekutungamirira zvese zviri kuitwa nevanhu vaMwari muparadiso yemweya. Saka kuvakwa kweguta iri panzvimbo inoshandiswa neveruzhinji kana kuti isiri tsvene kunoratidzei? Kunotiyeuchidza kuti guta racho harisi guta rekudenga, asi urongwa hweutungamiri hwepanyika pano huri kubatsira vanhu vese vari muparadiso yemweya. Ndima 9, mubvunzo A. Ndivanani vari muurongwa uhu hwekutungamirira panyika? Mubvunzo B. Jesu achaitei makore ane chiuru? Ndivanani vanotungamirira muurongwa uhu hwepanyika? Muchiratidzo chaEzekieri, munhu aitungamirira guta racho ainzi Jinda. Aiva mutariri pakati pevanhu, asi akanga asiri mupristi kana murevhi. Jinda iri rinoita kuti tifunge nezvevatariri vemuungano vasina kuzodzwa nemweya mutsvene. Vafudzi ava, vanobva pakati pemamwe makwai, vanozvininipisa sevashumiri vepanyika vehurumende yaKristu yekudenga. Mumakore ane chiuru, Jesu achasarudza uye achagadza munyika yese vakuru vakakodzera kana kuti machinda. Pisarema 45, verse 16. Vachitungamirwa noumambo hwekudenga, vachabatsira vanhu vaMwari mumakore ane chiuru. Jehovha ari ipapo. Ndima 10, mubvunzo. Guta iri rinonzi chii, uye izvozvo zvinoratidzei? Ezekieri 48, verse 35 inoti, kupoterera guta racho rese pane makubhiti 18,000. Uye kubvira pazuva iroro guta racho richange rava kunzi Jehovha ari ipapo. Guta iri rinonzi Jehovha ari ipapo. Zita iri rinoratidza kuti vanhu vaizonyatsoona vega kuti Jehovha ari pakati pavo. Jehovha paakaratidza Ezekieri guta iri raiva nechepakati, aitoita seari kuvimbisa nhapwa kuti, ndichava zvenemi. Izvi zvinofanira kunge zvakavasimbisa chaizvo. Ndima 11, mubvunzo. Zvidzidzo zvipi zvatinowana pachiratidzo chaEzekieri cheguta, uye zita raro rine zvarinoreva? Tinodzidzei pachikamu ichi cheuporofita hwaEzekieri? Zita reutungamiriri uhu hwakafanana neguta rinoita kuti vashumiri vaMwari vave nechokwadi chekuti Jehovha anogara aine vashumiri vake vakatendeka mazuva ano, uye kuti acharamba ainavo. Zita iri rine zvarinoreva rinosimbisa chimwe chokwadi chinokosha. Chinangwa cheguta iri chaisava chekupa masimba kune vaya vaitungamirira, asi kuita kuti vashandise nzira dzaJehovha dzerudo uye dzinoratidza kunzwisisa. Jehovha anotarisira kuti vaya vanenge vachiita zvaanenge achida kuti zviitwe, vazviite maererano nekuda kwake. Semenzaniso. Jehovha ana kupa vaitungamira simba rekugovera vanhu nyika vachishandisa zvemusoro mavo. Asaitarisira kuti vaitungamirira vape vanhu vese migove kusanganisira vakaderera sezvaaida iye. Ndima 12 mubvunzo A. Chii chimwe chatinocherechedza paguta iri? Uye izvi zvinoratidzei? Mubvunzo B. Izvi zvinoyeuchidzei vatariri vechikristu mazuva ano? Chii chimwe chatinocherechedza paguta iri rinonzi Jehovha ari ipapo? Maguta ekare aiva nemasvingo aidzivirira uye magedhi mashomanana. Asi guta iri rine magedhi 12. Kuwanda kwemagedhi aya, matatu kudivi rimwe nerimwe reguta iri rine matuvi mana, kunoratidza kuti vatungamiri veguta iri vakasununguka uye kuti vashumiri vamwari vese vanokwanisa kutaura navo. Uye magedhi 12 eguta iri anoratidza kuti munhu wese anogona kupinda mariri, imba yese yaIsraeri. Ezekieri 45, verse 6. Kuwanda kwemagedhi eguta iri kunoyeuchidza vatariri vechikristu chimwe chinhu chinokosha. Jehovha anoda kuti vatariri vave vanhu vakasununguka, vanotaurika navo uye vakagadzirira kubatsira vanhu vese vari muparadhiso yemweya. Vanhu vamwari vanouya kuzonamata uye vanoshanda muguta racho. Ndima 13 mubvunzo. Jehovha akati nezvemabasa akasiyana-siyana aizoitwa nevanhu. Ngatimbodzokerai munguva yaEzekieri kuti tiwane zvimwe zvaakanyora nezvechiratidzo ichi chaiwa nezvakawanda chekugoyewa kwenyika. Jehovha anotaura nezvevanhu vanenge vachiita mabasa akasiyana-siyana. Vapristi, avo vaishumira panzvimbo tsvene, vaifanira kupa zvibayiro uye kuenda pedyo naJehovha kuti vamushumire. Uye vaRevhi, avo vaishumira patemberi yacho, vaifanira kuona nezvekushanda kwayo uye zvinhu zvese zvinofanira kuitwa mairi. Ezekieri 44, verse 14 kusvika ku16 uye 45, verse 4 ne 5. Uyewo, pane vamwe vashandi vaizoita basa pedyo neguta iri. Vashandi vavo ndivanani? Ndima 14 mubvunzo. Vashandi vaiva pedyo neguta vanotiyeuchidza nezvei? Vashandi vari pedyo neguta iri vanobva kumadzinza ese aIsraeri. Basa ravo nderekutsigira zvinoitwa muguta. Vanorima zvekudya zvevaya vanoshanda muguta racho. Ezekieri 48, verse 18 ne 19. Urongwa uhu hunotiyeuchidza nezvemukana watiinawo mazuva ano. Vanhu vese vari muparadhiso yemweya vane mukana wekutsigira basa riri kuitwa nehama dzaKristu dzakazodzwa, uye basa riri kuitwa nevamwe veboka guru vakagadzwa naJehovha kuti vatungamirire. Nzira huru yatinovatsigira nayo ndeyekuteerera zvatinoudzwa nemuranda akatendeka. Ndima 15 ne 16 mubvunzo A. Chii chimwe chatinogona kudzidza muchiratidzo chaEzekieri? Mubvunzo B. Mukana upi watiinawo wekuita mabasa akafanana neaiitwa nevanhu vemuchiratidzo chaEzekieri? Pane chimwe chinhu chiri muchiratidzo chaEzekieri chinotipa chidzidzo paushumiri hwedu. Chii ichocho? Jehovha anotaura kuti vanhu vemumadzinza 12 asiri yevaRevhi vaizoshanda munharaunda mbiri, muchivanze chetemberi uye mumafuro eguta. Vaiita basa rei munharaunda idzi? Muchivanze chetemberi, madzinza ese aiuya kuzonamata achipa zvibayiro kuna Jehovha. Ezekieri 46, verse 9 ne 24. Munharaunda yakapoteredza guta racho, madzinza ese aiuya kuzotsigira guta kuburikidza nekurima. Tinodzidzei pavashandi ava? Mazuva ano, veboka guru vane mukana wekuita mabasa akafanana neaiitwa nevanhu vemuchiratidzo chaEzekieri. Vanonamata Jehovha mutemberi yake vachimupa zvibayiro zvekurumbidza, zvakazarurwa 7, verse 9 kusvika ku15. Vanoita izvi pavanoparidza uye pavanotaura kutenda kwavo pamusangano yechikristu. Vanoona kunamata kwavanoita Jehovha sechinhu chinokosha kupfuura zvimwe zvese. Uye vakawanda pakati pevanhu vamwari vanotsigira sangano ramwari nenzira dzakawanda. Semuenzaniso, vanobatsira pakuvaka nekugadziridza dzimba dzeumambo nemahofisi emapazi, uye vanobatsirawo pakuita mamwe mabasa akawanda musangano raJehovha. vamwe vanotsigira mabasa aya nemari. Pavanoita izvi, vanenge vachiita sevari kuita basa rekurima kuti Mwari akudzwe. Wanawakorindi 10 verse 31. Vanoita basa ravo vachishingaira uye vachifara nekuti vanoziva kuti Jehovha anofadzwa kwazvo nezvibayiro zvakadaro. Vahebheru 13 verse 16. Uri kunyatsoshandisa mikana yese iyi here? Kune matenga matsva nenyika itsva zvatakamirira. Ndima 17 mubvunzo A. Kuzadziswa kupi kukuru kwechiradzo chaEzekieri kwatichaona mune ramangwana? Mubvunzo B. Mumakore anechiuru, ndivanani vachabatsirwa nourongwa hwoutungamiriri hwakafanana neguta? Munguva iri kuuya, tichaona kuzadziswa kukuru kwechiradzo chaEzekieri chemupiro here? Hongu, chimbofunga izvi. Ezekieri akaona kuti nharaunda yainzi mupiro mutsvene yaiva nechepakati penyika yacho. Ezekieri 48 verse 10. Ndizvowo zvichaitika pashure peArmageddon. Pasinei nekuti tinenge tichigara kupi pano panyika, Jehovha anenge ainesu. Mumakore anechiuru, utungamiri hwakafanana neguta kureva vaya vachagadzwa kuti vatungamirire vanhu vaMwari, vachatungamirira nerudo vanhu vese vanenge vari munyika itsva. Ndima 18 mubvunzo A. Nei tichigona kuva nechokwadi chekuti urongwa hwoutungamiri hwakaita seguta huchaita zvinoenderana neutongi hwaMwari? Mubvunzo B. Zita reguta iri rinoita kuti tive nechokwadi chei? Chii chinoita kuti tive nechokwadi chekuti utungamiri hwakafanana neguta huchaita zvinoenderana neutongi hwaMwari? Chikonzero chacho ndechekuti shoko raMwari rinotaura zvakajeka kuti guta iri repanyika rakafanana neguta rekudenga rine magedhi 12. Jerusarema idzva, iro rinoumbwa nevanhu 144,000, vachatonga naKristu. Izvi zvinoratidza kuti utungamiriri hwepanyika huchaita zvisarudzo zvinoenderana nezvinenge zvatongwa neumambo hwaMwari kudenga. Zvechokwadi, zita reguta iri, Jehovha ari ipapo, rinoita kuti mumwe nemumwe wedu ave nechokwadi chekuti kunamata kwakachena kucharamba kuripo uye kuchibudirira narini muparadhiso. Tine ramangwana rakazonaka. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena. 1. Kubva pachiratidzo chemupiro waJehovha, chidzidzo chipi chatawana panyaya yezvinhu zvatinofanira kukoshesa? 2. Ungaita sei kuti utsigire mabasa anoitwa nemuranda akatendeka? 3. Ndezvipi zvaunoona sezvinokosha kupfuura zvimwe zvese?